Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on January 26, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about a massive crackdown against crime in South Africa.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about Operation Fiela, a crackdown on suspected criminals being conducted by the South African government.
The South African government says they expect to arrest hundreds of people linked to drugs, robberies, thefts and other crimes. Indications are that hundreds of Zimbabweans have been netted in the operation.
Some Zimbabweans claim that people who are not criminals have been arrested in the blitz, which started 2 days ago. Police have already raided places like Beria, Hillbrow and Yeovil, mostly occupied by foreigners, including Zimbabweans, without proper immigration papers.
Join the show right now and tell us what you are facing if you are in South Africa. If you are not in South Africa, give us your thoughts on this issue. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
You can call us right now. Our number is 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077. If you call us right now, we're going to call you back. Yeah, kunjalo futhi.
If they call us right now, we call them back.
Yes.
Kandiro kanenda kunobva kamwe.
50-50.
This was a gift.
Yeah, let's go 50-50.
50-50.
Yeah.
Ongo vadiwa vatereri nevatariri nasi nyaya tiri kurukura muchirongwa ndiyoyo blitz kana kuti hondo yakatangwa muSouth Africa yekuburitsa vavanoti varukonzera mhosva dzingava dzezve zvinodhaka kutengeswa kwezvinodhaka madrugs nyaya dzekubiwa kwezvinhu ingava kuponda vanhu kuita zvese mhosva dzavari kupomera maforeigners vari kuti zvizhinji zviri kuitwa nevekunze kana kuti vabva kure ndo saka vaita chirongwa icho chinonzi Operation Fiela Part 2 tichiri kurangarira kuti Operation Fiela yekutanga yakaitwa muna 2005 vanhu vakawanda kwazvo vekunze kwenyika yeSouth Africa vakasungwa vachidzoserwa kunyika dzavo ndo zvakuitwa zvakare asi rwendo runo tinonzwa kuti chirongwa ichakwira mutarara nokuti kwanzi mapoka ose ehurumende yeSouth Africa achanga arimo anenge achibatsirana mukuburitsa vavanoti varokonzera mhosva kutengeswa kwezvinodhaka nezvimwe zvakadaro muSouth Africa zvikuru vachiti zvinoitwa nevanhu vanenge vasina magwaro. Iwo kana vane magwaro wacho vachiita mhosva idzodzi vari kubatwa vachiburiswa. Chirongwa icho chiri kubva chabatawo vasina magwaro ekugara nekushanda muSouth Africa vanenge vachiburiswa. Tinonzwa kuti pari zvino patove nevamwe zvisara zveZimbabwe zvakabatwa muchirongwa ichochi cheOperation Fiela 2 vari kuLindela kukamba eLindela ndofunga vanenge vangomirira kuti vachidipotwa kuendeswa kunyika dzavo kusanganisirawo Zimbabwe. Ndonyaya yatati kurukure kana muri muSouth Africa titaurireyo kuti zvakamira sei muchirongwa chenyu. Kana muri kunze kweSouth Africa tipewo pfungwa dzenyu muri kuona sei chirongwa ndechenyu Gibbs.
Ye kunjalo ke chonga siyawa kakhulu izuru ngandaba lingalithola njani esixoka ngakho lamhlanje ikonoko yokuhluphayo eSouth Africa ngale sokuthiwa sokulo Operation Fiela 2 sokubotshwa abantu bacatshangela ukuthi bayatshontsha badengisa amadrugs izidakamizwa kuzobuya lokunye ke okuthiyeneyo. So sifuna ukuzwa ukuthi nxa useSouth Africa khona ngapho kuhamba njani nxa ungekho eSouth Africa usinike umbono wakho ukuthi sixoke lawe. Ye ukuze tungene kuhlelo chayi nombolo leyi 001 202 619207. Yeah, so ngizokutasa silo muntu lapho ecingweni. Silova ntoka.
Tina vadhewa mavinga igweta rinorura kodzero dzevanhu vachishanda nesangano re Human Rights Watch kuchamembe kwa Africa. Vari zvakare mu South Africa. Tinogamuchira iba chirongwa vamavinga.
Tinorinda zvikuru vakandemiri na va Gibbs dube makadi ikoko.
Aiwa isi tiri kufara Gibbs ndiye ari kutonorwa zvake nekuti kune chando kunoko.
Vakadi vatereri zvakare aiwa chando ndizvozvo. Nemakazvida koma indomene.
Aiurai. Yeah, maybe Mr. Mavinga, you can start by telling us how things are, how the situation is in South Africa following the launch of Operation Fiela Part 2.
Well, it is a very tense situation, especially amongst Zimbabwean migrants in the communities that they stay in around Johannesburg, because there is a lot of uncertainty and fear that this could really be a broad and indiscriminate targeting of migrants. For deportation, for arrest and detention, but also the overriding thing is that if you look at policing in North Africa, it is not that professional in the sense that there is a huge space for corruption and for demanding of bribes. So it, in the end of the day, is not, this is not an effective operation, but really an operation targeting a vulnerable community of individuals who are struggling to make ends meet and does not really go to the root causes of the challenges that the police should otherwise be addressing in South Africa.
Thank you so much, Mr. Tewa Mavinga. I guess we've got our second guest, and that is Apostle Midian Dube. He's a minister of religion based in South Africa. Apostle Dube, good evening and welcome to the program.
Good evening, my brother. How are you?
No, very fine. How is South Africa?
No, South Africa is fine. Just the chaos outside with this operation.
So what is going on there?
They launched the Operation Fiela 2 on Tuesday. And what they had announced is they are looking for criminals, they are looking for drug dealers, they are looking for car checkers, but in the process you discover they are also going together with the Home Affairs, and therefore they are also arresting people that have no papers, that have no correct papers. And it is causing a lot of alarm and despondence amongst the population of foreigners, especially Zimbabweans, who are residing mainly here in Joburg, in the areas of Hillbro, Beria, Yeovil, and even the locations of Soweto and the other surrounding areas. It's really causing a lot of panic because they are also entering some flats to look for criminals, as they say. But in the process, they are also arresting people who are here illegally, who do not have proper documentation.
Ndomboenda kuna vamavinga, ndichibvunza kuti pane kutyorwa kwekodzero here mune zviri kuitwa muchirongwa ichochi kwamungatarisa emise sangano?
Hongu zvakanyanya, nekuti iko zvino pane kushungurudzwa kunenge kuchiriko kwevanhu, kunyanya-nyanya vanenge vari vekunze kwenyika yeSouth Africa, vanobva kuZimbabwe, kuMozambique nekumwe, uye zvinoda kuti kusungwa kuri kuitwa vanhu hakuna mutsauko kana mucherechedzo kuvanhu vari kungoigunda musaira. Vari kubata vese anenge abatwa. Dambudziko riripo nderekuti kazhinjizve vanenge vachikumbira kuti vanhu vabhadhare mari dzezvoko muhomwe kuti vabuditswe. Pasina mari idzodzo vanhu havasi kubuditswa, vari kuramba zvishungurudzwa. Saka kutyora kwekodzero kuripo kwakanyanyisisa, uyezve mapurisa haasi kutanga atsvagurudza nyaya. Dzimwe nguva vanosvika panzvimbo vongofunga munhu wese anenge aripo, vasina kutsvagurudza kuti ndiani ane mhosva, ndiani asina. Uyezve chetatu ndechekuti kana nyaya dzekunzi mhosva dzichinzi dzinoitwa nerudzi rwakati, sekuti gurukota rezvinhu remapurisa kuno vapikile Mbalula vari kuramba vachitaura shoko rekuti vanhu vanobva kuZimbabwe ndo vari kupara mhosva muSouth Africa. Izvozvo hazvina kunaka, zvinorunzira mirizhonga inonangana nevana vekuZimbabwe vachinzi ndivo vana muparanzvongo mukati meSouth Africa ndo nhunzva tunzva nenharadada vari kuunza nyaya dzemadrugs nyaya dzemishonga nyaya dzezvakaipa zvese saka izvozvo hazvina kunaka vana vezimbabwe vachinji vavo havatoiti zvisina kunaka zvisiri pamutemo vanhu vanotosvikira kushandawo zvakanaka asi vari kunakurirwa nyoka mhenyu vakatarisa
asi kava Mavhinga tinonzwa nyaya dzekunzi orarigai ndibvunze nechirungu kuti Mr. Mavhinga, we have heard reports of Zimbabweans committing serious crimes in South Africa.
Well, the thing is, crime does not have a nationality. The moment you ascribe nationality to a crime, you then stereotype and raise, you know, the wave of xenophobia that have repeatedly been targeting, you know, foreign nationals. You know, when a crime is committed, the police should simply investigate on the basis of suspected individuals without ascribing a nationality. The moment you do that, you are then attracting xenophobic sentiments, and South Africa has a terrible history of xenophobic violence, which has left hundreds dead without justice or accountability. The police are not dealing with the root causes of the problems of crime or xenophobia. What they are doing is simply to play to a populistic rhetoric and a hype of the media without addressing the fundamental challenges about drugs problems and crime and the issue of violent crime across South Africa.
Thank you so much, Mr. Mavhinga. Please do stay on the line. Taenda kuna mfundisi taita muteereri wedu wekutanga anonzi Shiri Pinda vari ku South Africa. Makadi?
Kuti makadi nyakuru.
Aiwa tiri wapenyu. Vachiri Pinda vari papi ku South Africa?
Ya kuno yobro
kuyi
hasha pakiba
kuyi bro ku hasha kuri kuitika zvese izvozvizvi.
Yeah.
Titsanangurirei kuti zviri kufamba sei?
Nyaya iri kuitika ndeyekuti mabhurika ari kuita sekuti ari atori agenisi nesuzvanimona nemazimba ende masungirwo atiri kuitwa haana kunaka deni zvazviita kuti vazive kuti zvinhu hazvari zvatimirira mushe vakwanisa kunge vachitipa mapepers kuti tikwanise kunge tichibatsirika manje hatizivi kuti zvinofamba sekana vachitisunga vachiita zvavari kuita zvino tosvika kupi nezvavari kutiita.
Imi mati mambosanganikwawo nemi here nevari kuita chirongwa ichochi kana vangava mapurisa nemamwe mapazi atiri kunzwa kuti mapazi akawanda?
Ndanguri ndasangana navanhu vakadaro asi inini mapepers angu akakwana but asi hazindibati mushe ndichiona ichishungurudzira dzimwe hama dzangu dziri kutotambudziwa zvavari kuita izvozvo.
Saka imi pamunogara nzvimbo yamunogara Hillbrow ndo imwe nzvimbo dzinonzi muSouth Africa dzinoparwa dzimosva dzakanyanya dzinotengeswa zvinodhaka nezvimwe zvakadaro, mati mabvosanganawo here nevamwe vanoita izvozvo kuti mungatenda kuti dai chirongwa ichi hacho chaitwa asi nenzira dzakanaka?
Iyo ichokwadi, vanhu vari kuzvikonzeresa izvo maNigeria kwete mazimba. Mazimba haaititiki akadaro, anotsvagira mari. Ayo maNigeria ndiani kuti akadaro, mazimba anozvitsvagira mari kuzviri zvekumboti chii.
Gibbs. Mr. Shiri Pinda is acknowledging that yes, there are some drug trafficking activities in Hillbrow where he lives, but he is pointing fingers to Nigerians, saying Zimbabweans are clean. Can you chip in there?
What about gangsters? Say, are there any gangsters that are related to Zimbabweans or who are Zimbabweans in Hillbrow, Peria, and Yovel?
He was asking you about gangsters. We have heard that Zimbabweans are involved in some gang activities. Pamwe ndimi makastoma acho anenge achitenga manje.
Isu ndiri maChristians totoenda kuchechi hatiiti zvezvezvo tinongotsvaka mari chete.
Kaende
kachoma kuti uwane mudzimba anoenda zvinhu zvakadaro.
Yeah, aiwa, regai tigoona kuti chinofamba sei chirongwa. Thank you so much, Mr. Shiripinda. Asi panyaya yemhosva asi zvataurwa navamavhinga kuti aiwa hazvina kuti urudzi rupi kana zvizvarwa zveZimbabwe zvinongana kuwanikwawo mukati imomo zvichiita kune zvamuri kunongedzera zvoitwawo nedzimwe nevamwe kune dzimwe nyika munowanawo muZimbabwe naarimo mukati imomo.
Ya, ikavo ndiri kuzwa bati yemadrugs ngavatibvise izvi haritozi kuti madrugs anowanikwa kupashanda sei ende hatizvizivi ende hatitozvizivi izvozvo. Ngavatibviseko ngavashande nemaningawo
tokubvisai panyaya yemadrugs asi tinotoona imwe vhidhiyo yatakamboona yakatombobuda paYouTube vana veZimbabwe vachitotaura neshona vachibata munhu vachimutorera mari zviye zvekuungana vachimubvutira vachimurobha maZimbabwe nziyai munoti iwo orait kunyaya dzekubai.
Ya, ipapo kana. Ya, varipo mwana nokonze vanozviita izvozvo. Pano neapo, varipo mwana ene vakazvindika zvindika kutarisa vanhu ivavoka. Vanobva kune gondi mbo dzakaita sechi. Pano mwai vanhu vaya vakazvi. Zvino kuti mwana wani, ndikumaona. Dzakaita ita ichi chinongonzi, Zimba ndoradaro. Anoona. Saka, ivo vakazviita hazvifambi.
Ndizvozvo. Aiwa, thank you so much vashiripinda murara zvakanaka.
Okay,
thank you, Gibbs.
Yeah.
Mr. Shiripinda is adamant that Zimbabweans don't commit any crime. Yeah. Even the robberies, he says, are very isolated cases.
Yes, yes.
Zimbabweans are Christian, well, that's what he says. It's not a matter.
And it goes to church.
Yes.
Right? So let's hear from Ubabu Bongani Ngube. Baba Ngube, unachona njani? Ubongani kutase ifoni yake sichelele. What's your apostle meeting to be ngesintu? Baba apostle Dube so ke kulodaba lolu kuthi kulabantu abavele eZimbabwe ababamba inkunzi inkunzi kakhulu siba ukuthi xa ke mini yokutatshela bakutatshela khona so ke kume njani khona pho baba Dube
I think ifuna ibuloko ubrother Mavinga ukukhulumileyo ukuthi ngoba lohlupho singaqalisa ukwehlukanisa abantu ngamazwi abavela kiyo ngoba iqiniso Dube kulezigebengu eziningi eSouth Africa kule ndawo uhambeki for example xa usiya kikoshawelo eSoweto kuyazakala ukuthi awuphonguma ngemota anyway and kulomhlobo othile abantu abawuqamba ukuthi iwothatha imoto ngowamlayo eSouth Africa bakhona ababamba iy'nkunzi bakhona ababamba imota zemali but I think okuqakatheke kakhulu yikuthi mina engikubonayo i-South African Police kayila kwanelisa ukudila la ma-cases lokudingisisa ukuthi imbangela zamacala la adalwayo zisukela nga amacala akhona lezi nsuku kunyaka ophelileyo kuye kwakhulunywa ngalaba abangama-rasta ukuthi abantu bayaquma izinwele zabo ngenkani bahambe bayezithengisa kumasaluni ngamacala wonke lawo adalwa ebantwini kodwa singaza ngamaZulu ngamaZimbabweans ngamaXhosa ngobani esikwaziyo ukuthi eSouth Africa kulokuganga okukhona kulama gangsters akhona but nxa sikhuluma ngama gangsters lapha eJoburg ngabo njengakwezinye indawo esibona kibo Cape Town bathi amacala akhona ayadalwa imhlobo icala kalila language engingakutshela ukuthi icala licala ngakubotshwe yiloba ngubani odala icala and ipolice kumele insizwe ngama-scientific method zanamuhle zokuphenya lokudingisisa amacala abanamacala bavalelwe kodwa la pepa mina ngiboni ngani okungcono kakhulu yikuthi kukhulunyiswane phakathi kwamazwe omabili kuncediswe abantu babe seSouth Africa ngokusemthethweni ngoba abantu bachiya imuli bachiya abantwana bengala mali yesikolo besithi eSouth Africa kungconywana ngingathi kamfani ngizothengisa abesebuthwa ayevalelwa ngoJanuwari kunje abantu abakhe bese besenzayo kabadalanga cala kabenzanga lutho icala abalalo yikuthi abala maphepha.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke bamba khonapho Apostle Mitchell Ntube. So all what you are saying is that like what Dwama Vinga said, you know, you cannot specifically say these people are the ones that are committing crimes. So he says a crime does not have a name, you know. And then he says the other thing is that most people don't have immigration papers, and they go to South Africa to look for jobs, and then they are arrested. So what happens to their kids and so forth?
Yeah.
So now I think we've got a caller on the line. So Baba Lunga. Baba Lunga, what's your challenge?
So automatic labana baye baya ngalena bayo yena kule building babathola labantwana bavamba la Nigeria abanye babayifile mapolice yeni bashayo abanye bakhona bagcina nje ingeni la mapolice agcine bahlenga kule kulabantu abebashayo ithema isuka ngale kunedrobhe elibiza ne-Kruger Group ngilingaphambili landeli la isikhona kuyamanje basuka for special beza lapha e-Kruger Group belanda indawo ezifana nalezi kunama-nedi lapho nala ama-Nigeria ashishindisa abantu naye ngizangamiza bayenza same thing kade befile mpela namapholisa before beze lapha e-Johannesburg so uma beza la e-Johannesburg baseke bangena kulezi ndawo esikakhulu lapha okusebenza khona labadayisa ngomzimba i-building abaqale ngayo mbalanto bathi i-Smith Street ephezulu e-taxation bakubuka besiya khona nto eziboyizeli kusho ukuthi lapha besebehlanganisa khona na wonke umuntu abamthole ngelaphepha ngoba i-homaphesidet isikhona sekuhlangene bonke nje abantu okungaka ukuthi i-hilbro isilokhe indawo ehlalise ematheni ngelapha e-South Africa ukuthi indawo ebebugebengu okuphezulu impela okukakhulukazi ngoba ukuthi into yawamazimbabwe nibona ngathi bathinteka ngayo le ndlela yokuthola ukuthi igeng inyana lena indlela ebulalana ngayo khona lapha ebrebheni njeyikhipho lapho yazi isezingeni eliphezulu lokhana ukuthi ngiyakhola ukuthi ngeziki ngizidinde eziphuma zise ekhaya ababulalanayo nje ngokugwazana nokudubulana zibaziningi kakhulu so kuyiyona into eyenza ukuthi amazimbabwe ni-epointe ngomunye ukuthi la abantu banobugebe ngobukhulu inkunzi impela iyabanjwa into ezikani namhlanje sibone endabeni zamanje zika-sevensi yena leyi operation fiela ibisedebheni lapho bangene khona emafletini babopha igenge ngena lezakamizwa lapho kwazi khona ukuthi kele kugxeke khona igenge ngisafuna bangene impela kwanyana indawo baboshwa baboshwayo babajenisa nokudilisa amabuilding akhona so lena ukuthi isithi thina mhlambe sizama ukuzifihla ukuthi ugebe ngamazulu abhe nakukho kutho ukuthi lapho siyabe siyenza ukuthi bawesilente ukuthi la abantu vele besihlakale ukuthi kabekho kathi ukujewe ngokukhona impela hhayi abantu bayabulalana amazimbabwena into yeganga layo lokuze nezitho khulu okwenzekala nasemalokishini impela kuyaziwa kuyethusa dube ma uthole ukuthi sihlele kumanje intoke zakhamizi zasezimbabwe sesiyitshelwa ngapha sesibizele lapha e-Jubilee lapho kuhlangana khona abantu ma kunomuntu oshonile sesiyakoleka izimali kuthole ukuthi umfana bambandile hendeke mhlambe sithole umuntu iselfoni ngethatha ibhegi elokishini bayabamba-ke bevele bekugaxa ethaka elithela ipetroli bekishini uchisiwe lo muntu kala society kasebenzisa ithatha iphila ngaye nale nto ngumuntu vele ohambile ebantwini so okuyiyona nto idalule ukuthi kuthiwe amazimbabweni ngoma yevele kumzimbabweni ngeke kuze kufihlakale kuthiwe ngemzulu kinto ngemnigeria liyaphuma vele kuthi ngemzimbabweni yiyo le nto ngibona ithinta sikakhulu igama lamazimbabweni la e-South Africa
hayi siyakuzwa kakhulu ke baba lunga sibongele kakhulu ngokuthi usitshele sibili ukuthi isusa sendaba leyi kuqalise ngaphi kusiya ngaphi njalo lokuthi kwenzakalani khona manje siyabonga kakhulu ungathini lakusasa so that is Mr. Lunga he actually gave just a lot of information here so he says the whole thing started when some residents outside Johannesburg actually made a request for police to actually arrest certain people you know linked to drugs or drug selling. So from there then the issue was taken to Kruger Stop where there were also some arrests. And then they expanded it to nightclubs where there was a lot of prostitution and so forth. Thereafter, then came to Johannesburg.
But
so he says, all in all, it was a question of the South African government expanding the whole thing to make it nationwide.
Because the launch yes. marks
the nationwide.
Kind of,
yeah. That's exactly what it is.
Yes.
So now, at the end of the day, he says, you know, people must be truthful here.
Mm-hmm.
Some Zimbabweans are involved in crime.
Mm-hmm.
So he says, as we speak right now, there's a Zimbabwean who actually is known to be a robber and stuff like that. So he was, you know, beaten up and then set on fire and all those kind of things. So he says it's really serious.
Okay, let's hear from another caller. Tinava Finals Nkomo, Variparunare. How are you, Mr. Nkomo?
Ndasimba baba makadiniwo.
Ah, taka tirwa tano taka simba. Titaurire kuti zvinhu zvakamira sei? Muri kupi imi mu South Africa?
Ya, yeah, ndiri mu South Africa. Ndogara mu Durban, but here zvino zvangu ndiri mu Durban.
Okay, zvakamira sei zvinhu kwamuri?
Ah, no, kuno zvako kutakanaka, but ini ndine problem le maitiro avanoita zvinhu because Nigerians ndo anoita zvemadrugs. Like the drugs, I understand them a purita emuno. There was a one day pandanga ndirimu yovhele mina. Ndakango pakao somewhere. Ndione pane munhu anenge akapeka tibaki. Kuno uya zvivanhu vachingoya vachingotambidzana unongona vachingotsingana tingana. Very fast vane vachitsingana vanogona kuya vangu vari group vari 5 vangu vari 2. Kana zvinoti vachirupengura ma drugs ipapapo. Right. Mapurisa anenge atoripo achitenderera achiona anditi vanhu vaya vanotoita meeting namapurisa vachidobhadharana zvakanakanaka and I don't know kuti why vachinoitana nesu because isu hapana zvetinoita of course titotiwo hehe hakuna mutunhu usina makuva ukaona munhu anobakwa kuyo kana anobakwa povoka akazinzwa tichi kumarendiringi ikoko
ipapo ndobada ndauta kuti ndikubvunzei kuti alright imi muri kupomera mhosva manigerians yezvinodhaka kuimi mhosva yenyu mazimbabweans kwezvinonzwa kuti vanobata kwiyo nekuponda ikoko vazhinji vacho vari kuzowanikwa vari mazimbabweans kana vaenda kumataredzi mhosva uku
ya izvozvo zvinowanikwa asi reti yacho tikazoicompare nereti even yamasouth africans acho yedu iri pasi because munomu kazhinji kana tichinge tiri isu ari mazimbabweans handizvo zvepovo zvongobata nebanga votora chikwama vodivotiza but vemunomu inenge iri pfuti ende ukatoita zvenharo inyere straight vanokuuraya ndatinini hakuna mutunhu usina mago usina ningiri usina makuva ehe tinokanganisa chizozi chiripo asi nyaya yekuti vazoisa mhosva dzese matiri yava wrong because rete tinoitawo nayo ndeyekungotiwo ndizvozvo tinozviita asi vamadrugs ndo managerians tereki ipapo pautsotsi hwokuuraya chaihwo 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 hwokuuraya chaizvo zvokutouraya zvokuti isusu munozviziva isusu makeup yedu ezimbabweans tinotya kuuraya nemhaka yengozi asi ava vanenge vasina ngozi vanhu vemunomu vanouraya
saka imi muri kukurudzirawo chikumazimbabweans akateerera izvino
ya kurudziro ndingapa zvangu mazimbabweans ka mazvarigwa atakaifwa namakudzigwa atakaifwa isu hamuzviziva isu tinoshanda ndati kurambai takamirira kune zvatinogona zvokushandisa ti maoko edu even mubhaibheri chaimo mwari vanoti ndicharopafadza mabasa anoitwa nemaoko ako zvekuba hazvina pundiso izvi ukaona kutiba kazhinji kachona hauna kunosvika nazvo hautombooni kuti zvinobuda chisika kuti waita chii asi ukashanda even zvikava zvishoma unoita zvinhu zvikuru nemari younenge washandira yavabudira ziya chai 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 inoshanda izvozvo ndozviziva
thank you so much
ngatingoita zvatakaringa munomu toshanda kana tinge tafidza mhuri dzedu kweduwo kamwe tinge kwanaka todzokera tine chouviri takabatawo kwete zvoti tozodzoka zvinhu ndo vanga vari joni avatitambura futi
ndizvozvo regai timboenda kuna vamavhinga ndozongoita samup zvataurwa navankomo ndambozi ndoda kuti ndibvunze vamavhinga gibs nyaya iri kutaurwa kunzi masouth africans vanoitawo mhosva dzavanokomita they also commit crimes mr mavhinga is there any discrimination iri kuitwa nemaauthorities pakusunga kwavari kuita vanhu
hongu kwazvo kwazvo vakandemiri
ndo ya tiri kuti xenophobia chaiyo yapinda muchipurisa muno South Africa. Nekuti kana munhu achironda mhosva haatangi ati pandiri kufamba apa ngatitambe ichitsvaga maZimbabweans kana kuti vese vasiri vemunhu vabva kure. Ndo pavanoreva nekuti mhosva inongoparwa nechero munhu, asi ivo vanenge vachiti tinoda kutsvaga kuti unobva kupi. Kana vachinge vasunga vakasangana nemaZimbabweans vakamubata munhu, vanotanga kuda kubvunza kuti tipe mapepa ako, une passport here, une permit here, une chii. Iko zvino tinoziva kuti vana vekuZimbabwe vazhinji zhinji havana mapepa, vari muno kuda kutsvaga kurarama asi havana mapepa. Saka ndozvo zvikuru zvavanosungirwa izvozvo. Saka chinofanira kuti chiitwe pakugadzirisa dambudziko iri ndechekuti dai paitwa chikamu chepiri nehurumende yeSouth Africa chema special permits evanhu vekuZimbabwe. Nekuti pakutanga paya paya vanhu vanoda kusvika mazuru 300,000 handitika vakapiwa mapemi, asi vashoma shoma nekuti munowana varimo vanodarika mamiliyoni kana 3 miliyoni maZimbabwe. Ngavapuhwe mapepa vakwanise kushanda, vakwanise kushava shava kuriritira mhuri dzavo. Iko zvino havakwanisi kudaro. Mhosva huru inobatirwa maZimbabweans imhosva yekushaya mapepa, yekuti unenge usina passport, dzimwe nguva yakadhindirwa ikadzokera kumusha, dzimwe nguva haina pemiti, dzimwe nguva haina chakadero. Ndozviri kutambudzirwa vana vekuZimbabwe.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Gibbs, the caller, Final Senkomo, who is he resides in Johannesburg, but is currently in Durban. He is accusing Nigerians of dealing in drugs, and he says he suspects that they have the blessings of police officers, because he says some of the activities are conducted in areas where there is a police presence, but nothing happens. But he accepts that there are some Zimbabweans who are also into crime, but he says Zimbabweans, they fear killing. He says because of the avenging spirits, Ngozi. He does not believe that Zimbabweans do kill, but the petty issues of like snatching wallets and all this,
running away,
yes, and threatening people, just scaring them with knives. But he says the South Africans, the nationals, if they approach you and they demand something from you and you don't comply, it's death. He says they usually shoot to kill. Yes.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Operation Fiela 2, a massive crackdown against criminals in South Africa. And our guests are Mr. Ipeoma Mavinga, who is a human rights lawyer, and we also have Apostle Mithi and Dube. What do you think about Dube? Baba Dube, yes, Baba Dube, are you going to Baba Dube,
Machanga.
Yeah, so Machanga na Bamba Kangani, just 1 second. Ngithi kubaba Dube, baba Dube, akula abanye abavalekile babuya kini khonapho bezeqatha ukuthi babalekela khonoku ungamukahlupa. 1 minute.
Hayi, at the moment akula muntu osebaleke wagcinwa somewhere. But abantu bayasaba ukuphuma phandle, bayasaba ukuhamba. Abantu abanganamaphepha batshona ezindlini kuzima lokuthi baye emsebenzini. Kodwa ke sitembe ukuthi ngokuya kwesikhathi kuza kuya kudede njengakuleya kuqala. Engikusaba kakhulu yikuthi indaba lesiqale like kibo Kruger Stop ukuthi sokuke kwatshiswa abanye abantu isingakhula kuphinde kuvuka izenophobia futhi njengaleyani yaqalayo. And khona ngale Kruger Stop Dube ma ulandela sibona amaphoyisa amabili amathathu abotshiweyo ebotshela ukwamukela ama-bribes ama-3,000 from ama-drug dealers. So indaba yakhona vele inzima kakhulu ngoba amaphoyisa even labantu bona babatshontsha izimoto abadubula ama-ATM ababamba iimoto zemali badla nawo amapholisa. So ukuze kulunge kumele kulungiswe iside ye-South African police ibe professional. Now kube ne-good relations phakathi kweZimbabwe ne-South African immigration ukwenzela ukuthi abantu bancediswe. Njengoba uPrime Mavinga esitsho, banikwe ama-special permit. IZimbabwe ne-South Africa into yinye. Ngabo 77-78 ama-South Africans abesebenza eZimbabwe azange ahlukunyezwa ngumuntu.
Yes, that was a colleague, Apostle Mithi Ntube. All what he's saying is, you know, their fears that there could be some xenophobic attacks. You know, whenever there's some of these kind of, you know, activities in South Africa, something spontaneous may actually happen. So, but at the end of the day, he says some police are actually getting the spoils. So he says there's a report indicating that some two policemen have been arrested for accepting bribes. So what do you say, Babu Uloid Romani? Babu Romani, Ujan? Umashangani, Ujan?
Yeah, ngapil.
Kata sabukina mashangani. Akuchu kutu wamba nja lapo kona kula ngapo nga Operation Fiela.
Hayi Operation Fiela lapa ike ikhuluma izolo ama radio eno onke la South Africa bakhuluma no minister of police. Bathi bafuna kwenza Operation Fiela, but mina Operation Fiela le angiyisoli mina. Because if ungayisola kusho ukuthi izinophobia iyaqala lapho, but makuthi abantu bayabanza izinophobia ngeke ibe khona. Manje kungaba ngcono ukuthi ubozwe ubuyele ekhaya, ubuye futhi usaphila. Manje abantu laba abangena kula nyuzi abathi hey, ayizijapu ijapu, ngoba uzobasokuthatha bakuyise ekhaya wabuya futhi. Manje makuthi abayenzi so i-Operation Fiela izinophobia izoba khona ngeke iphele siqede 5 months, because abantu bangaphandle wabona bakhuluma ngemadrugs. Ngizokutshela nge-North West. North West iviki pheleko kutshiswe izindlu, abantu bashayiwa kakhulu. Manje kusho ukuthi if bangayenza Operation Fiela izinophobia izo ehla, angeke umuntu abulalwe atshiselwe umuzi wakhe la ahlala khona. Mina ngibona ngale ndlela le.
Kodwa usuke wabona abanye abantu abake baphandwa babotshwa sebebiselwe ekhaya. Ukubona khona
ala Pitori lapha ayingakaqali, but ikhulumwa khona manje. Uma kuthi iqale ngaqala bo Durban or kwezinye indawo la Pitori la kuse right. Yeah,
hayi siyakuzwa kakhuluma shongani, ungathina lokusasa babuye ube lempela
vikeni. Ufuna ukutshela uJongwe ukuthi ngesishona?
Yeah, ungitshela.
Ndiri kuti zvakanaka kuti zvinophobia kuti ishavuya, vanofanira kuti vasungiwe vanhu vainde, nokuti kana vakasasungiwa zvinoreva kuti zvinophobia inotanga futi. Saka munhu kana akasungwa, unosungwa asina kuurayiwa, unodzokera kana ukakandwa mubhedhi bhiringi. Saka ndinoona kuti zviri nani kuti Operation Fiela ivuye yotora mozi yomudzosera kwaanobva unovuya. Asi kuti kana ukati ndinonzwa vanhu vose vanopinda papa chitaura chiti Operation Fiela haina kunaka, yakanaka nokuti kana vanasadero zvinoreva kuti zvinophobia inouya votanga kupisa vanhu futi.
Asi vari kuchema zvika baba kuti vanhu vari kusungwa vamwe vacho vanenge vasina mhosva. Saka kana mukava muchiti ngazvingosungwa kudzivirira zvinophobia, asi vachisungwa vanhu vasingakodzeri, zvinongozodzoka panyaya yekuti kuchorwa kwekodzero dzevanhu.
Okay, saka zvakanaka kuti vapisiwe vanhu vacho vavurayiwe zvakaitika vhiki rakapera papa North West.
Aiwa, vanenge vachipisirwei? Vanenge vaita mhosva here?
Iye, kana ukasume munhu wemadrugs kana pane muNigerian wan akaita zvinhu zvakadero zvakafanana nemusouth Africa. Kana vakatanga izvezvo, mumwe nemumwe anenge asiri muno musouth Africa anourayiwa the same time. Saka izvezvo ndizvo zvinonetsa manje izvezvo, kuti unotoziva kuti ivo vanozivana.
Saka munoti
aiwa vanokasira kukuziva.
Aiwa, ndazopanzwisisa. Saka muri kuti aiwa zviri nani kuti munhu asungwa aka achidhipotwa pane kuti apomerwe mhosva kunzi aita zvemadrugs nevagari vongomubata vomupisa?
Wodzoka kana wakakandwa kubhedhibhiringi. Saka ndinoona zviri nani izvi.
Regai tigonzwa kune vadare vatiinavo kuti vanoti ivo tina vamavhinga naapostle Midian Dube vari pano pachirongwa, tichanzwa kuti vanoti ivo.
Okay,
thank you so much. Gibbs, he's saying it's better for people to be deported and then they come back again, but it will be a routine. They come back, get arrested, deported, come back.
Yeah, this is a tough life. I
mean, yes,
very tough.
So
okay, let's go to Mr. Tom Mavinga. So Mr. Mavinga, you know, when people are in such a situation and somebody is arrested and you are a Zimbabwean in South Africa, so how do you handle all this? You know, do you get lawyers or you just go to court and your life is just destroyed like that?
Well, ideally, there should be a provision for lawyers to support, to defend the rights of those that are arrested illegally or unlawfully detained. But the reality is that because most of the people who are targeted are undocumented migrants from Zimbabwe and other African nations, they are unable or they unable to access, you know, legal representation, and as a result, the only resort or usually is to pay bribes, to be let free, and therefore the police now see it as a business of arresting in order to extort bribes. Or alternatively, people are then taken to Lindela, where they are then put on trucks or buses and deported, sent back across the border to Beitbridge. But it is not a solution. The government of South Africa spends, you know, millions of rands doing this pointless exercise because those people, when they get to the Beitbridge side of Zimbabwe, will immediately look for resources to come back and make a living. And we have said, as Human Rights Watch and others, a sustainable solution that is respectful of the rights of Zimbabwean migrants and others is to have a dispensation of permits to continue to call for them to be regularized so that they do not become illegal and they contribute to the South African fiscus through the payment of taxes and they are in the proper informal job market. And this thing of the police raiding will become a thing of the past. You know, xenophobia can be resolved if there is no xenophobia in the police as an institution. If the police decide to target those who commit xenophobic violence instead of arresting victims and deporting them, because this is not a solution. You cannot say that we are solving crime or the issues of drugs when there is a massive supply and demand of drugs. There is need for a comprehensive overhaul of policing in South Africa, because with this massive corruption, you cannot deal with crime when the police themselves are implicated and complicit in the crime.
Thank you.
In terms of corruption.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I guess we've got a call.
Tina Mtere, Tina Ava Masos, our partner, Magadiva Masos.
Makasimba here mkoma blessing.
Nasi mkoma blessing. Busi zao zaka pekwa neni jonga kandemiri.
Ndi mkoma jonga.
Ndi zozo.
Good, mkoma jonga. Sino kudwa.
Muri kupi wa masosha?
Inini ndiri ku Johannesburg. Asi ndiri ku Four Ways.
Four Ways. Kwa kamira osei ku Four Ways?
Ku Four Ways. Kwa kanaka cha iso. Ndiro tengesa. Aspa ndiro tengesa. Takati one day. Mazimbabwe nzi. Nima South Africans. Nika takati one day. Deseri wari ipo ipapu.
Asi asisi zuru daka asu.
Operation Fiela i Jeshua. Tinotoi dao isusu. Nekuti Operation Fiela kana ichiitwa nemazvo nenzira yacho chaiyo. Yakanaka. Chatisiri kudai discrimination chete. Nekuti Operation Fiela kana takatarisa zviri kuitika pabasa pandinoshandira inini. Ndiratiita basa rangu ratinoita remaoko. Asi pane maZimbabweans akawanda bamukoma jonga. Wanotengesa madrugs.
Mazimbabweans
mkoma wakawanda. Mazimbabweans Nigeria, Malawi, South Africa, wese vanotengesa madrugs. Asi mapurisa emuno wakuru wacho vemapurisa vari padhuze nesu, Randburg, Sandoni ne Four Ways ndo vanotodiriva, ndo vatori masupplier emadrugs acho iya.
Saka iwo matauriro amaita zvinoratidza kuti wane huwandu vanhu vari kutengesa zvinodhaka. Zvinozotengwa nani kana almost munhu wese achitengesa?
Mukoma, nzvimbo yandiri kutaura iyoyo iri paBryanston inonzi Kona William Miko and Main, panotengeswa ati mukoma. Panotengwa madrugs kunge pakutengwa matomatoes.
Saka maZimbabweans anotengawo here ipapo kana kuti kungotengesa chete?
Maminista wese wanawana mugabe wanaichatunga takatowaonerawo ipapo achivachitenga madrugs mukoma.
Mazita manje hatizovakwanisa kuataura nokuti hatina mukana
sorry pane datokanganisa.
Aiwa ndizvozvo. Asi chada achibvunzira ndechekuti tambonzwa vamwe vachiti there are no Zimbabweans who push drugs or who deal in drugs. But in Mimi, you are saying there are a lot of Zimbabweans and other nationalities who are selling drugs.
Hapana wasingatengese mkoma jonga. South Africans wanotengesa wekumalawi chaiwo masupply andondora kuswazi.
So what type of drugs do you see them selling?
Drug ranguya richi bunzwa nemurungu kana neupi munhu mutema rinowanikwa mukoma hapana chisingawanikwe ipapo.
Kubvira kumbanje cocaine nezvimwe
zvese. Ende isusu tikutorwisana nevanhu ivavo takatombenda kumakotsi navo tichida kuti kuti wasungise mapurisa vane backup isingaite kukoti kwacho vanodzira nemamajor street varimo futi muchannel yacho iyoyo mukoma takaguma tatourayirwa market yedu isusu tikuita zvinhu zviri innocent.
Thank you so much Mr. Masosa. I hope you are not going to be a victim of either buying drugs or selling drugs.
Inini, I'm one of the victims. Ndakabatwa nguzi mukoma musi wa 1 October pa Park Station. Ndakatobaiwa nebanga izvezvi chironda hachisati chapora. But those people of Mazimbabweans, because vaitotaura mutauro wekumusha.
Vakakubatai vacho.
Vakatibata vacho. And the bad part of it in front of the police.
But makamhangara here nyaya yenyu.
Ndakamhangara mukoma asi haina kwayakaenda nekuti mapurisa zvavaitonditaurira wakato tinoda evidence ndikati pandabatirwa pane makamera zvaripo vakata iwo vamapurisa acho vanotodya nemazimbabweans vari kubata ngunzi muJohannesburg mukoma hatiri kurova nyoka takawiga mutini muJohannesburg especially papark station mukoma ka vanhu vari kucommit a crime there Zimbabweans.
Gibbs, that's a confession.
That's a very tough. I think we can
bring in Apostle Dube.
Yes, Apostle Dube. So, Apostle Dube, if Zimbabweans are doing all this, and it's known that they've got these kind of relations with the police, so who's going to police the police then, you know, and, you know, this thing is getting out of hand or is out of hand already?
This is exactly what I was alluding to at the very beginning. And the other question that needs to be answered in South Africa is, how do so many drugs, so many potent drugs, come through the ports of South Africa? You hear of so much amount of drugs that go out via SAA, that come in via the portals of entry. Who is in control of those portals of entry? How are they allowing the drugs to come in? I also see a situation where all these foreign nationals may be distributors. But where are the storehouses? Who owns the storehouses? You see very big people who are involved. We cannot say it here because you will end up being a victim. But the truth is, there is a collaboration between very big people, either in business or in the political space. The senior police officers, the people who are supposed to be protecting the country are letting it down. Therefore, people are taking advantage to commit crime because they know they will be protected. And then we have heard stories of magistrates also receiving bribes to free gangsters, to free people who are robbing people and killing them. So unless and until the focus is right, I hear people saying operational CLA is okay, but in its form and stage, it is a confused operation, and it is targeting people that are supposed to be protected. So I think we need to have a serious dialogue within the country, within government, to say how best can we operationalize this CLA thing. Because the idea is okay, but the application is very wrong. I always say supposed to be is not to be.
Thank you very much, Apostle Meeting Tube. Can you stay on the line? Do we have a caller? Yes. I think we've got Rapson Mwale on the line. Baba Mwale, unwaunjani? Hello, Baba Mwale, we are seeing you.
I think we've lost
I think we've
him.
Lost him, eh?
Yes, maybe. Yeah. Maybe. Tomboenda kuna Vama Vinga. Vama Vinga. Semasangano renyu totarisa Human Rights Watch nemamwe masangano ari mu South Africa. Pane zvamati maitawo here zvokuedzawo kuti munzwe divi kana divi renyu rinzwikwe nehurumende yeSouth Africa for you to be part of this process, not to be spectators.
Hongu takati taura uyezve tine ukama hwakanaka nesangano guru remuno muSouth Africa re South African Human Rights Commission inovheneka nekuongorora nyaya dzekodzero muno South Africa tinofambidzana navo tichiongororawo tichitaurawo nezviguru kuti aiwa ngationesanei kuti dambudziko harisi pamuri kubata pakuti hanhu ngatibatei vanhu vasina mapepa tivadzinge hapasi pane dambudziko zvambotaurwa naapostori Dube zviya kuti pane vanhu vakawanda vakasiyana siyana vanenge vaine chekuita nenyaya izvi zvakafanana nekuti iko zvino mujozek imomo muhilbro beria neyovhill dzimba dzinenge dzichinzi ndo mune vanhu vanobabva kure vasina mapepa idzodzo dzinenge dzine vakuru vakuru vanenge vachitoita mari navo zvakarewo nyaya dzekunzi zvikuchida pane dambudziko reriri kuitwa munzvimbo dzakadai idzodzidzi kune vanhu vanenge vari varidzi vedzimba idzodzo vanenge vachiti vasikana vari muchihuswa nemadzimai vavo ngavabhadhare mari ma300 rand pazuva kuti vapuwe pekugara pekuitira basa ravo iroro saka hazvisi zvinhu zvekuti munongosunga munhu mumwe chete mototi tapedza dambudziko kwete kana iyo nyaya yemadrugs iri kutaurwa kana nyaya yeumbavha nekudii nekubata vanhu pahuro ngunzi nezvimwe izvi hongu zvinoitika asi ngazvive kupuhwa mutupo wekunzi vanhu verudzi rwakati chete vari kuita mhosva hatisi chokwadi uyezve chinoitwa pakugadzisa nyaya iyi inyaya yekuti vanhu vazhinji vana vezimbabwe musouth africa vari kunonga svosve nemuromo havana chekubata nekuti havana mapepa iko zvino munhu akasvika anenge asina anongosvika dzimwe nguva haana pasipoti dzimwe nguva yakadzoserwa kumusha kuti awane basa zvinonzi tipe chitupa chemuno musouth africa chinonzi id green book kana usina ichicho hapana chaunowana saka vanhu vanenge vasingashandi vanodyei hurumende ngaipawo neipapo saka tinotaura isu sehuman rights watch kuti ipai vanhu vamapepa nekuti hamungati munhu abva kuzimbabwe kungoyambuka Limpopo yatova mhosva kuti haona mapepa makambozviona kupi itawo kuti vanhu vapuwe mapepa vashande vabise mitero vasimudzire nyika pashaigwe dambudziko reumbavha riri kuitika nekuti vana vechidiki vakawanda havana zvekuita havana chekupona nacho.
Thank you so much, Mr. Mavinga. Please do stay on the line. Tine muteereri Gibson.
Yes, lo baba ke u Rapson Mwale sasimtholele ucingo lakhe basiqhumekile. Baba Mwale ungawutshona njani? Ke ucingo luka Mwale ungazani into zabantu le. So ke siya kuba bo Apostle Midian Dube. Baba Dube ke nxa singakhuluma ngesintu ukuthi phoke abantu bangasila yini enkonzweni ukuthi kungenele umlimi phela lapha ngoba sokuzima lapha.
Vele thina kuthe kuqalisa Dube besibela sikhuluma nabafundisi lapho esikhonzena khona isikolo amabandla amaningi so besikhulumisana sithandaza ngokuthi makube nokuthula abantu baprotekthwe bavikelwe labangalamaphepha bangahlukuluzwa kodwa bancediswe ngakuyikuthi bayabiselwa ekhaya kababiselwe but esikubonayo okukhulu Dube esikhuluma lapha sebeke bangena phakathi kokubotshwa indaba engani hamba phambili kakhulu ngemali nxa ubanjiwe balutshwana bahamba bayevalelwa ngenxa yokuthi abalamali kodwa babanjiweyo uyakhipha okukhiphayo kunento le abasebenzisana layo kuthiwa ngama-volunteers abanye abanampahla ezingabonjiyo nokuthi ngama-security agencies babhizi bazenzela imali kusona lesi sikhathi uzobona ukuthi ngemva kwayona le operation abanye bakhona uzabethenga izindlu uzebethenga izimoto wakwenza kanjani ngomholo kahulumeni so inkinga esibhekane layo uhlupho lolulubanzi kakhulu kulalokho esikukhangeleyo esikubona emehlweni enanlesenantili uhulumende aze ahlale phansi adingisise ukuthi kuwonakale nga akusoze kuphele kuzaba ngukiti legundwana ukuthi bhoda ngapha mnambhoda ngapha ubanje uyephoswe ebite bridge jike ubuye ubhotshwe zifensi kwenziwe ayisiyo solution leyi ezingasibhedela uhlubo olukhona e-South Africa.
Ye siyawuza kakhulu-ke Apostle Dube sicela ubambe khonapho so he's saying money speaks you know when you have money and you can do anything you can even bribe those people that actually arresting you.
Mm-hmm.
So he says, you know, there are these people called volunteers, and these are suspicious characters who, by the end of the day, are going to buy some cars, are going to buy some houses through bribes. So he says the situation is chaotic,
mm-hmm.
you know, so but at the end of the day, he says, you know, there's need to look into this issue in a very good way instead of the way it is being conducted.
We pray that the government of South Africa will look into that issue. Also, being receptive of contributions from all these people we are talking to, Dhiwama Vinga, Apostle Dube, and other people and organizations.
And by the way, you say there's no need for divine intervention.
I know.
Yeah, prayers.
Prayer. Huh?
Yeah.
Prayer. Mm. Okay, Mr. Mavinga, Tinema Zimbabweans, or we have Zimbabweans who are waiting for their papers, the Zimbabwe exemption permits to be processed. Do you think they are going to be spared in this raid?
Well, one of the problems that we have cited about this raid is that it's indiscriminate, which means that when caught up, and we are talking of the police officer, the constable on the ground, who is not familiar with the finer details of this special permit dispensation. So at the end of the day, they will have, when they are caught up, they are forced to pay their way out, to bribe the police. And you know, one thing that I have noticed in my investigations, even at the Park Station in Johannesburg, where most Zimbabweans used to take buses to Zimbabwe, there the police will actually camp in numbers to look for Zimbabweans and demand bribes and extortion. So they are not spared. But we are saying that these almost 300,000 Zimbabweans who got these special permits, which are now being renewed, they are a tiny fraction of the number of illegal, undocumented Zimbabweans who are in South Africa, who need support to enable them to find jobs and fend for themselves. So it's a huge problem, but it's being exacerbated. It's being made worse by a poorly planned populist approach that is being led by Minister Fikile Mbalula, which does not address the root cause of the problems that people are facing in South Africa.
Hmm. So, Apostle Dube, if you may tell us, you know, at the end of the day, what is going to happen to this kind of operation? Do you see many Zimbabweans being deported or and some coming to seek salvation from your church?
It's quite interesting. I was just asking a number of pastors yesterday, and they confirmed to me that three quarters of the membership of their churches do not have papers. So it actually means if they go out there, many are going to be deported, but many are still going to come back. So this is why it's really not a solution. We need to see dialogue, which is broad enough to say, what do we do in this situation? Many people, yes, in such a time, they will seek divine intervention. They will come for prayers. They will come for counseling. But the thing is, we are not going to solve it as long as there is no engagement, as long as there is no national or international dialogue in saying, what do we do? How do you solve this problem? Because when people look at South Africa, they think of better opportunities. They think of a better economy. They are bound to come. When they don't have documentation, it becomes difficult even to get jobs. When they don't have jobs, they end up in crime, or they will end up trying to do their small businesses, which they are also victimized for. We have seen spaza shops, kiosks, being bent down because they are owned by foreigners. You know, when this animal called xenophobia comes, you see a lot of these things destroyed, a lot of people bent down. I saw a man who was bent to death in Krugersdorp. And we are saying, these will also become crime against humanity. Mm-hmm. We need to do better as Africans.
Yes, and we've got some messages on Facebook. Let's read one or two. Norma Kawa says, what really attracts criminals to South Africa? And further goes to say, you know, in Johannesburg has become hell. And then we've got Norma M. Lalazi too, who says, that is so true about Park Station. It's no longer a safe place, especially when you do late business. Then we've got Caesar, who says, I'm watching you guys, but we are in serious trouble in South Africa.
Mm.
So maybe...
Mr. Mavinga, 30 seconds, your last word.
South Africa should have a comprehensive approach to dealing with crime and with the challenge of large inflows of migrants from neighboring countries. And the solution is not indiscriminate deportation. It is to look at how there can be a sustainable solution of integrating these foreign migrants.
Thank you, Mr.
Mavinga.
Thank you so much. Thank you so much. Sorry, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guest this evening, human rights lawyer Teoa Mavinga, and one of the ministers of religion, Apostle Midian Dube. Signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Have a nice weekend. Bye-bye.
Thanks also to our listeners who joined us. This is Jonga Kandemiri, Toti Rambayam Shira, Zirongwa, the Studio 7.